Ma vaccine ose ariko ma vaccine ari kushandiswa munyika ino yeZimbabwe sezvamareva Sinopharm, Sinovac ano aya anobva kuChina, Sputnik inobva kuRussia nekovaccine inobva kuIndia. Ese iwayo ma vaccine akaongororwa akapiwa tendero yokushandiswa yokubaiwa vanhu ne World Health Organization inova iyo sangano guru rezveutano pasi rose. Saka kazhinji kana apfuura achitenderwa saizvozvo zvinoreva kuti aonekwa kushanda kwao.
Nomba idzi kana kuti mavaccine dzinobatsira chii chaizvo Dr. Maida?
Mavaccine sezvatakambogara tichitaura anobatsira kuti nyange ukabatwa neutachiona hweCovid asi hauzorwarisi naho. Ungangova wakanzi une utachiona asi haunyanyi kurwara kana kuita masymptom anotoita kuti ufanire kuti uadmitwe muhospitari. Saka kazhinji kazhinji nyaya yekuti unozoadmitwa muhospitari, nyaya yekuzoita macomplications akawanda nokuda kweutachiona hweCovid-19 nenyaya yokutofa kuti upenyu urasikirwe noupenyu nokuda kweutachiona hweCovid-19 haiwanzoonekwa kuna vanhu vanenge vakabaiwa mavaccine aya sezvakatarwa. Kazhinji vanhu vanotarisirwa kuti anobaiwa rokutanga, kana kwapera mavhiki matatu kana mana obaiwa rechipiri inoyatoti booster shot. Saka vanhu pagara paine kurudziro kubva munana April kuti vanhu ngavabaiwe kubva muna March mavaccine ari kuuya, asi vanhu vakatanga vachiratidza kusanyanya kuda kunobaiwa. Asi
iko zvino zvamira sei?
Iko zvino vanhu vakuona kuti kubaiwa ndo nzira huru iri kutarisirwa kuti ingabatsira kuti vanhu vasakurumidza kubatwa neutachiona hweCovid-19 uye nyange vakabatwa naho asi vasaita macomplications yeutano kana kutofa nokuda kweCovid-19. Saka nyaya iyoyo ndokushanda kwevaccine. Ndichaona nyange pasi rose nyange mavaccine dzimwe mhando ari kune dzimwe nyika, vana Pfizer, vana Moderna zvichienda zvakadero, vana Johnson and Johnson vese vavanongoshanda nenzira imwe chete iyoyo.
Zvinoreva here kuti ukabayiwa nhomba hauchabatire chirwere?
Vaccine haidziviriri kuti usabatwa neutachiona hweCovid, inokudzivirira kwepesendeji yakakura. Asi unokwanisa kuti dzimwe nhambo wabatwa neutachiona ihwohwo asi usiri kuzviziva kana kurwara nyangwe nokuda kweutachiona hweCovid-19. Saka vanhu havafani kuti kana ndisina kubayiwa ndakasiyanei nouya abayiwa, nokuti munenge makatosiyana. Iwe ukabatwa neutachiona hweCovid-19 usina kubayiwa une pesendeji yakakura yokuti urware neutachiona hweCovid-19 kupinda muchipatara nokuda kwaizvozvo kana kufa.